Bhuku iri rinonzi Who is Who on Zimbabwe Digital Wall of Fame. Bhuku iri rinotaura nezvevanhu vakaita mukurumbira mitambo yakasiyana siyana inofanana neathletics, basketball, soccer, swimming, boxing, cricket, women's soccer. Inosanganisirawo zvakare vakaitawo mukurumbira wekubudirira mubusiness, mumusic, mudrama, mucomedy, musocial work sana Jairus Jiri or mubroadcasting sana Mbuya Chiramba Kusakara.
Imi vamasuka muri mune zvemadande mutande here izvi?
Nyaya yemadande mutande iyi ndiri mairi. Background yangu ndeye muIT kana kuti information technology. Saka ndinosevenza nezvemadatabases. Saka pandakaona ini kuti muZimbabwe makanga musina kana bhuku rinoitawo document history yevanhu vese vakaita mukurumbira mumitambo yakasiyana siyana, ndakafunga kuti regai ndichibuilda a database revanhu vakadaro, since part of my work inoinvolva madatabases. I'm an IT consultant. Saka ndo pakatangira bhuku iro, rakatanga as a digital database on Zim Legends website, ndobva tazoriita transform manje into a book. That is what it is today. The website is still there, it's running. Actually, pane two Zim Legends websites. One inohostwa muZimbabwe, and another Zim Legends website inohostwa from Texas, America.
Sei makafunga kunyora bhuku iri?
Bhuku iri harina kutanga sebhuku. Rakatanga riri sedande mutande sezvamataura kana kuti website, kuti tive nelegacy yekuti kana munhu ari mumba make anongoti akafunga kuti regai ndiverenge Zim Legends bhuku kuti ndione kuti nhenga akaita chii, kungonhonga bhuku rake akutoverenga.
Ivo vanhu vamakaisa mubhuku irori kana vamuri kudonongodza nezvavo neunyanzvi hwavo mubhuku iri, makavasarudza sei vanhu ivava?
Matsvagiro ataivaita ndeyekuti vari muzvinyorwa zvemapepa akasiyana siyana, manewspaper. Saka taenda kunoita research mumanewspaper imomo. Vamwe vacho taitovazivana kudhara, vamwe takakura navo, vamwe vanga vari vakuru kwatiri, zvekuti taiziva nhoroondo dzavo. Tata kuzongoenda kunozadzisa chete neresearch yedu nyaya dzevanhu ivavo. Tine vanhu vakaita sana Mairwizi, vakaita sana Mukadota, vakaita sana Show Andriade, ana George Shaya, vanhu vatakakura navo taiziya nhoroondo yacho. Saka takazongonyora takuwedzera nezvimwe zvataionawo mumanewspaper.
Iro bhuku renyu riri kutambirwa sei uye nemazera api?
Riri kutambirwa zvakanyanya nevabereki naivo vechidiki, nekuti rinovapa kuti vaone zvavanokwanisawo kuti vaite zvakaitwa nevamwe. Vanotoona kuti ukangoine chipo chako ukachiteedzera mangwana, vanenge vaine rakanaka.
Shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva?
Shoko randingade kusiyira vana veZimbabwe, especially vechidiki, nderekuti vabude mukuita zvemadrugs izvi, nekuti hapana chavanozokwanisa kuti vaite kana kuti vateedzere kuti vabude nechimwe chinhu muupenyu hwavo. Vabva mune nyaya dzemadrugs idzi, ngavachitarisa kuti chii chavanofunga kuti vane skill machiri, kungave kumhanya, ingave boxing, ringave bhora, kungave kuridza magitare. Voona pane passion yavo, voteedzera kusvika kwainogumira, ndokuti vabudirire mune zvimwe zvinhu zvavanenge vakapiwa skill kana kuti matarenda avanenge vakapiwa naMwari.